dzakagadzirira tingangoti kune vashandi vakakwanisa kuda kuita izvozvo takutoita mafinal touches. Saka tindikufara nemagadziriro edu tichitarisa upenyu huripo iyo zvino, kuoma kwezvino. Hatina zvakawanda zvakafanana nekuentertaina vanhu zvakanyanyisa, asi tichaungana panzvimbo dzinosvika 21 places. Inamba yeshoma patiri kutarisa makore apfuura. Vamwe vatadza nekuoma kwezvinhu, kuti vamwe vabuda mavasa, vashandi vavashoma. Saka zvimbotishamisi pataona kuti namba yemacenters yadzikira kubva ku36 kusvika pa21.
Tinoona kuti makore mazhinji apfuura munosimbokokawo vamwe vemapato ezvematongerwo enyika. Gore rino ndevapi vamuri kukoka?
Hatisi kukoka, taterera zviri kutaura nemamembers etu kuti sometime vanovhunduka kana nyaya dzematongero enyika dzaakuitika kumagraundi uko, because noti vese vemapolitical parties vanombouya. Saka vamwe vanozoita zvokudominata kana kuti elbow others out. Saka kuti tidire nenyaya idzodzo this year, hatisi kukoka mapolitical parties. Tiri kukoka hurumende semakore ese. Tiri kukoka vamiriri veparamende. Tiri kukoka masawira edu kucivic society. Ndivo vanhu varipo, asi vanotaura ndivo vanhu vanobva kuhurumende zeCTU nevanobva kumamwe mapoka non-governmental organizations. Ndivo vanasawira vedu, ndivo vanhu vachataura zuva remusi wa1.